Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 6, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yechipfumbamwe yovhurwa mangwana nengona nhatu dzeMDC Alliance dzakanzi dzidzoke kuparamende nedare repamusoro dzichirambidzwa kupinda mudare iri.
Mbiro chedu chikuru ndechekuti hurumende inyatsocherechedza achigadzirawo National Registry yevana vedu, nekuti vana vedu vashaika kubva pakatanga COVID naiko zvino vakawandisa. Kumamisha dambudziko ririko nderekuti kana mwana akashaika zvisinganzwisikari anokwanisa kunzi arohwa nezvinhu, nokuti chirwere chemwoyo ndechekuti mwana anongomuka akatisi.
Hurumende yokurudzirwa kubatsira vana vane zvirwere zvemoyo zvitevera kufa kwevana vanodarika makumi mana nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti lockdown inofanira kubviswa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuvhura zviri pamutemo kechina dare reparamende rechipfumbamwe, asi nhengo nanhatu dzeMDC Alliance dzinosanganisira mutedzeri webato iri vatendai biti dzinenge dzisiri mudare, kunyange hazvo dare repamusoro rakatongazve kuti dzidzokere kudare. Vabiti nevamwe vavo vashanu vakambodzingwa vachinzi vainge vabuda mubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, asi dare repamusoro rakapa mutongo kaviri richiti hazvaikwanisa kuti vadzingwe nechimwe chikwata chePDP chava Paul Rukanda, avo vakakwikwidza sarudzo nerimwe bato. Asi panguva dzose idzi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vari kuramba kuvatambira zvinonzi neMDC Alliance zviri kukonzerwa nekuda kwavo kufadza bato ravo reZANU-PF kuti vapiwe chigaro chemutedzeri wemutungamiri wenyika chakasiyiwa navaKembo Mohadi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wakadzingwa muparamende pamwe chete navabiti vaSettlement Chikwinya.
VaJacob Mudenda, Speaker of Parliament, takavanyorera tsamba rwava rutatu tichivaudza kuti ndozvataugwa naMatare. Takanga tisingafaniri kuvanyorera tsamba nekuti panobuda judgment vanoipuwawo, nekuti vanenge vari inonzi pachirungu one of the parties in the matter before the court. Vanenge vari umumwe wevanhu vari pamberi pedare. Asi nokuvaremekedza nokuvanyara taivanyorera zvetsamba tichiti ndozvabuda mu court. Madii kuti vamiririri vevanhu, vamiririri vakange vari pasarudzo dza2018 vari pasi paPresident Advocate Nelson Chamisa vadzokere kudare vanomiririra vanhu.
Saka vakati kudii nechikumbiro chenyichi?
Vamudhenda pachezvavo vanotori nenyaya yekutopikisa kuti hamudzoki. Hazvitishamisi zvakare, nokuti vamudhenda vanoona paposition yeuvice president, second vice president wenyika pasina munhu. Saka vanononhanzwa hapwa dzavamunangagwa vachishungurudza vanhu veopposition, vachishungurudza vanhu veMDC Alliance, vachishungurudza maMP akasadzwa navanhu kuti vafadze vamunangagwa. Vamunangagwa zvimwene nerimwe zuva vanga vaita second vice president kutsiva vamohadi. Saka zvitishamisi kuti vamudhenda vakuda kushandira chigaro cho second vice president vachitswanya zvido zvavanhu, vachimbunyikidza zvido zvevanhu. Hatina chatinotarisira kubva kuna vamudhenda. Tarisiro yedu iri muvana yavanhu. Makorokoza ati ngaapinde, manesi ati ngaapinde, munhu wose pasi rose vari kuti mukomana ngaapinde.
Asika takanzwa kuti ivo varukanda vakapikisa mutongo uyu. Zviri kufamba sei?
Apa chidano chekuti vaBenjamin Rukanda vakapikisa mutongo wava Justice Mafusire. Vachiti Justice Mafusire havana kunge vatonga zvakanaka mukuona kuti vamiririri veMDC Alliance vakanga vauya muAlliance vari pasi pePDP vadzokere. Naizvozvo sekufamba kunoita nyaya mumatare, kana muchinge mabudirira kuHigh Court, munhu akaisa nyaya yake kana kuti akaturira nyaya yake kuSupreme Court kana kuti kuConstitutional Court, mutongo unenge wapiwa neHigh Court unombomiswa kana kusendekwa padivi.
Nengo yeMDC Alliance yakadzingwa mudare reparamende vasettlement Chikwinya vari parunare kukwekwe. Asi vachitaura neStudio 7 vamudenda varamba mashoko eMDC Alliance aya vachiti vanomirira kunzwa zvinenge zvabva kumatare edzimhosva kwete kuita zvematongerwo enyika.
You too should follow the court procedures. I'm sure you are aware that when a verdict has been given by, say, the High Court against a defendant or defendants, and the defendant has a right to appeal.
Ndinofunga newe uri kuteverawo zviri kuitika kumatare. Kana dare repamusoro kana rimwe dare haro rapa mutongo, munhu ane kodzero yekukwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court achipikisa mutongo wacho. Izvi ndizvo zvakaitika. Saka kana munhu apikisa mutongo, zvave kureva kuti zvakatarwa nedare repasi zvambosendekwa parutivi. Asi dai pasina kuti mutongo wakapikiswa, dai vakadzoka kudare.
Setting aside that verdict, that every right to come back to Parliament. And as Parliament, we are obligated to respect the decisions of the courts. But in this particular instance, there was an appeal which set aside the High Court verdict.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vaMudenda vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vaMunangagwa vachaparura chirongwa chemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address mangwana vari pavhidhiyo, kwete kuenda kuparamende setsika yaiitwa kare. Mabhiri ari kutarisirwa kuzeiwa muparamende iyi anosanganisira anobata mashandiro emasangano akazvimirira oga uye mutemo wekuomesera vanombunyikidza kodzero dzevana. Vana vanodarika makumi mana vanonzi vakafa nechirwere chemwoyo sezvo vakakundikana kuenda kunorapwa kuItaly nekuda kwedambudziko reCOVID-19. Nyanzvi munyadze zveutano dziri kukurudzira hurumende kuti ibatsire vabereki vane vana vane dambudziko iri kuitira kuti vakwanise kunorapisa vana vavo kuIndia kwakachipa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reBrave Little Hearts, iro rinomirira mhuri dzine vana vakazvarwa vaine maburi pamoyo kana kuti congenital heart disease, amai tendai moyo, vati vana vanodarika makumi mana vakashaya nechirwere ichi kubva pakatanga kuvharwa nyika gore rakapera maringe nedenda reCOVID-19. Amai moyo vati kunyange hazvo vasingazive huwandu hwevana vane dambudziko iri munyika yose, sangano ravo rine vana vanodarika ana vane maburi pamoyo yavo, uye vana ava vanoda rubatsiro rwechimbi chimbi.
Kumbiro chedu chikuru ndechekuti hurumende inyatso cherechedza achigadzirawo a national registry yevana vedu nekuti vana vedu vashaika kubva pakatanga COVID naiko zvino vakawandisa kumamisha. Dambudziko ririko nderekuti kana mwana akashaika zvisinganzwisikari anokwanisa kunzi arohwa nezvinhu nokuti chirwere chemwoyo ndechekuti mwana anongomuka akatisi. Saka vakawanda vacho vanoshaika nenzira iyoyo hapana manumbers avo ari kurekodwa, hapana ari kumarekodha manumbers yavo. Isusu sesangano kubvira takatanga tine vana vanodarika 4 vakashaika vatinoziva asi vatisingazivewo ndivawo manumbers ekuti hapana ari kucherechedza. Saka chikumbiro chedu ndechekuti hurumende ngaiitewo database dzemunyika dzezvakangofananawo nezvirwere zvakaita sana kenza. Tinotadza nei kuti vana vedu vane zvirwere zvemwoyo vaverengwe.
Amai moyo vati pane vana vakamirira kuti vanorapwa kuIndia uye vari kukurudzira makambani kuti abatsirewo nechikafu chevana ava nemishonga sezvo vabereki vazhinji vasina mari yekutenga zvinodiwa izvi. Amai moyo vati chinhu chinorwadza zvikuru kushaikirwa nemwana mudiki. Vatiwo sangano ravo rine nyanzvi dzinobatsira vabereki kuti vatambire kushaya kwevana vavo kuburikidza nedenda iri. Vatiwo vanodzidzisa vabereki ava nezvemishonga nechikafu chinofanirwa kupiwa vana ava.
Susedu sesangano nedepartment recounseling and bereavement department iri rinoshanda nenzira yekuti vanenge vashaikirwa vawanewo vamwe vavanotaura nawo nokuti kushaikirwa hakusi nyore. Ini ndakadai ndakashaikirwa newangu mwana mucheche dai nandikashaiva vakamira neni nekundirimbisa pari zvino kana sangano iriri ringadei risipo. Saka takaona zvakakodzera kuti counseling chaiyo chaiyo yakakosha pane vanenge vashaikirwa.
Mumwe mudzimai ane mwana ane denda iri, amai Sakina Mukandawire, vati vasvika pakugumirwa nepfungwa nokuti mwana wavo uyu ane gore rimwe chete ave kutadza kufema nekuzarirwa zvokuti vave kutopema mari kuru zhinji kuti vakwanise kunorapisa mwana uyu kuIndia.
Abuda mwana ndopavakati anofanira kuenda kuIndia kunooparetewa, asi nekuda kwekushaya mari nekushaya maresources zvakadzimara zvadhonza mwana kudzamara asvike pa6 months asina kuoparetewa. Paakazotorwa imwe echo ndopa yakazotaura kuti zvone mwana uyu achaiti kuoparetika nokuti mwoyo wacho wangoshita zvimba uye buri racho rakuru. Vakatendai kuomba mugara nemwana, Mwari ndo vachaziya kuti mwana uyu achararama sei. Unfortunately Mwari vakandibatsira vakandiwanisawo ruzivo kune The Brave Little Heart. Ndopandakazouya neecho yemwana vakandibatsira vakaendesa echo yekuIndia. VekuIndia vakarespond vakati it's not too late, mwana anokwanisa kuoparetika, ngauye nekukasika kuti angaifanha kuti ivo vanoti mwana angaifanha kuoparetwa ndichengosununguka mwana obva aoparetwa sezvo buri racho ranga rakakurisa.
Amai moyo vati vanofara chose kuti mutevedzeri webazi reutano Dr. John Mangwiro vakanzwa chichemo chavo uye vakakwanisa kuendesa mwana mumwe chete wekuBulawayo kunorapwa kuIndia achibatsirwa nesangano reSimas. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Mangwiro sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Havana kupindura mivhunzo yatavatumira kuti tinzwe divi rehurumende maringe nenyaya dzevanava. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Chirongwa chekuendesa vana vemuZimbabwe kuItaly kwavainovharwa maburi epamoyo icho chakatangwa pachipatara cheAll Souls Mission kwaMutoko chakamiswa gore rapera nekuda kweCOVID-19. Mukuru weAll Souls Mission Hospital Dr. Masimo Migani vati vanotarisira kuti chirongwa ichi chichasimudzirwa kupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya. Amai moyo vati vakaomba sangano reBrave Little Hearts mushure mekushaikirwa nemwana wavo aiva neburi pamoyo. Sangano iri rinounganidza vabereki vane vana vane denda iri kuitira kuti vapangane mazano. Amai moyo vati sezvo chirongwa chekuita chakambomiswa vari kukurudzira kuti vana ava vanorapwa kuIndia uko vanoti kwakachipa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Hurumende yakawedzera nemasvodo maviri mitemo yeCOVID-19 kana kuti level 2 lockdown. izvakaziviswa nezuro negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachiti mabhawa ane maresinesi ekuita basa rawo anogona kuvhumidza vanhu vakabaiwa nhomba dzose kuti vapinde mumabhawa avo asi mabhawa aya achisungirwawo kutevedzera mitemo yese yeCOVID-19. Pasi pemitemo yelockdown level 2, vanhu vanorambidzwa kufamba-famba pakati pa10 manheru kusvika 5:30 mangwanani. Mabhizimisi anovhurwa na8 mangwanani achisungirwa kuvhara na7 manheru. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati malockdown apedza basa rawo uye pari zvino chinofanira kuitwa nehurumende kuwedzera uwandu hwevanhu vanofanira kubayiwa nhomba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Hai, muZimbabwe lockdown yezvino haisisina chainobetsera, yava nemadiminishing returns. Panosvika nguva pamainterventions ese, intervention painotanga kusabatsira chinhu, kusawedzera any value. Zvino mainfections takuwana nevanhu vari kushayika nenyaya yeCOVID-19. Ava patungati pabaseline chaipo, zvichagara zvakadai kwenguva yakareba. Lockdown yangova inconvenience, inokanganisa economy, inokanganisa mufaro wevanhu, yangova nzira yekucontrola vanhu nemutemo zviri unnecessary. Pari zvino ndofunga lockdown ngaichibviswa kusvikira tapinda mune rimwe dambudziko. Hurumende zvino ngaiconcentrate panyaya yokuvaccinate vanhu kudzivirira wave yechina ichauya iyo. Ndopaunofanira kunge vachisa mari nepfungwa dzavo. Tombobvisa pfungwa palockdown.
Pane chiri kuratidza here kuti tiri mugwara rakanaka mukurwisana necoronavirus?
Gwara rakanaka rinobva kuna iye musiki. Asi tiri kuona kuti vanhu vari kufa nevanhu vari kubatwa nechirwere vadzikira zvikuru. Saka tofanira kungopa kutenda kuna iye musiki. Ngatiregei kuzvirova matundundu tichiti pane zvatinogona. Aiwa, tiri kuona nyika dzimwe dzine mari yakawanda, dzine unyanzvi hwakawanda, dzichiri kugomera pasi pechirwere cheCOVID-19. Saka ngatipei kutenda, totora mukana iwo uno watapiwa namwari, watine malow levels einfection nemortality, toushandisa zvakanaka kuita rebuild economy yedu, kuyananisa vanhu nokuvaka even political arena yedu, kugadzirisa zvinhu, toita mabuy elections edu anofanira kuitiwa. Ndiyo nguva yacho inoi, panze pokuramba takawanda kuseri kwei kwemalockdown ava unnecessary yezvino.
Dr. Madzorera, Zimbabwe iri kubaya here nhomba vanhu vakakwana pazuva?
Nezuro kwakabayiwa vanhu vanoda kusvika 5,800 nhomba yekutanga. Iyi ndiyo yatinoti pittance. It's nothing compared kumatargets atinawo kana tichida kuti tibaye vanhu vanosvika 10 million by the end of the year. Kuti tisvike figa iyoyo tofanira kunge tichibaya vanhu 70,000 first dose pazuva. Handisi kuverenga nesecond dose, ndinongoverenga first dose chete. 70,000. Saka muri kuona kuti kubaya 5,800 hakutamba nenguva. At this rate yekubaya first dose 5,800 vanhu pazuva, zvichatitorera makore anoraudzira makore matatu kuti tibaye the 7 million people vasara vanoda kubayiwa first dose. Saka ndoti hurumende ngaisimudzire. Unless vabva kupedza vaccination program kunana 2024-2025, ngava kwinye hembe vasunge mabhurugwa chaizvo tiuno tapinda mundima zvakakwana.
Chii chingaitwa nehurumende chaisiri kuita kuti zvinhu zvifambe nekukurumidza?
Zvinofanira kuitwa nehurumende kuti igadzirise nyaya zviri pachena. Asi hurumende inongogara ichitiza nyaya. Chokutanga, mahealth workers anofanira kunge achifara nokufarira kuita basa ravari kuita. Ngavapiwe maincentives akakwana okuti vaite basa rakaoma kudai ravari kuita here. Remuneration yavo nemaconditions of service ngaagadziriswe. Chechipiri, messaging yehurumende, ngatingorigai nguo dzavanhu mazuva ese kuti kwazofa vanhu 20, kwabatwa vanhu 100 nechirwere. Imessaging yakanaka hayo, tinoifarira kuti ngoziva kuti zvii zviri kuitika, asi haina chainobetsera. Toda messaging inobetsera kuti vanhu vanzwe kudenhewa mwoyo yavo kuti vaende kunobayiwa nhomba. Pachine vaccine hesitancy yakanyanyisa kuwanda muZimbabwe yezvino.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare kukwekwe naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zana nemakumi matatu vakawanikwa vaine denda iri nyika yose, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti 131,335. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vainge vasvika zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 4,629. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,128,897. Vakanga vabayiwa nhomba kechipiri vakasvikawo pamamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezviviri nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2,342,566. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba senzira yaikudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru kubva munyika dzinoti Cameroon, Chad, Niger neNigeria vabvumirana kushanda pamwe chete mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu mudunhu reLake Chad Basin. Dunhu iri ragara risina kugadzikana uye richirwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Vakuru vakuru venyika idzi vakasangana muCameroon svondo rino. Painewo vanhu vanosvika mazana mana vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu, vanobatsira nemari, vamiriri vemapazi akawanda eUnited Nations pamwe nevamiriri veAfrican Union. Mushure mekugadzirisa ukama hweAmerica neFrance, gurukota remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari kupeta rwendo rwavo muParis vachiita musangano nemakurukota ezvekunze kwenyika dziri musangano reOrganization for Economic Cooperation and Development. VaBlinken vakaudza musangano uyu nezuro kuti dambudziko reCOVID-19 pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze zvinhu zviri kuwedzera kuti pasave nekuenzana kwenyika pakati izvi zvinofanira kugadziriswa. Mutungamiri weMVC Alliance vaNelson Chamisa svondo rapera nechishanu vakadoma vaClifford Hlatshwayo semunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Mobilization. VaHlatshwayo vanoti bato ravo rakatora danho rekuumba bazi idzva iri senzira yekusimbisa kudyidzana kwaro nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika uye kuti vanzwe zvichemo zvavo. Vanoti zvakakosha kuti zvichemo zvevanhu vari kunze kwenyika zvigadziriswe, kwete kungomirira mari dzavanotumira kumusha asi vasiri kupiwa nzeve. Vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vagara vari kuchema-chema kuti vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavagere uye kuti vakwanisewo kuve zvizvarwa zvenyika mbiri, Zimbabwe nekwavanenge vari. Asi hurumende inoti haina mari nezvikwanisiro zvingaita kuti izvi zvibudirire. Imwe nyaya inochemwa-chemwa nayo nehurumende ndeyezvirango zvinonzi nevamwe muhurumende zvakatemerwa nyika vachiti zvinotadzisa veZANU-PF kupinda mune dzimwe nyika dzine zvizvarwa zveZimbabwe kuti vatsvage rutsigiro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo hurumende iri kugadzira hwaro hwemutemo unobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika weZimbabwe Diaspora Policy, uyo unonzi wakanangana nekuvapa mikana munyaya dzezveupfumi, mabhizimisi pamwe nekuvhota vari kunze uye kuti vave zvizvarwa zvenyika mbiri. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita huru kurona vaHlatshwayo kuti tinzwe zvizhinji.
Bato redu President Nelson Chamisa vakatora matanho ekusimbisa musangano nekuronga patsva mamwe mapazi edu emusangano kusanganisira iro wakanyua ndakaiswa rekuti tione nezve vanogara kunze kwenyika vana veZimbabwe vatoti diaspora affairs and mobilization ndo boka rakapuwa. So mukomana kuti apinde zvinoda zvinhu zvese zvakabatana, nokuti kana diaspora ichinge yadeedzera inoda kuti isimudzirwewo izvikewo zvainotitaura tikwanise kubatsirana, nekuti isu sebato takatisiyane nekure nezanu PF inomutarisira kuti vanhu vanodiaspora ngavangounza maremitenses chete, tisingatarisiwo kuti vanodiaspora vacho varombodei varikuita nezvei zvii zviri kumuvashungurudza. And chikuru chikuru ndechekuti chii chavakaita kuti chakaita vabve muno muZimbabwe zvogadziswa sei zvinhu zvakaita vabve muno muZimbabwe zvacho, nekuti hapana munhu asikati kugara namai vake padhuze, hapana munhu asikati kugara nemuzukuru wake padhuze nehama dzake. Asi inyaya yekuti pane chakaita kuti munhu aende ukoko, zvinhu zvese zvinofanira zvigadziriswe tichironga. Asi chikuru chikuru ndechekuti tinoda kuti tironge Zimbabwe itsva, nekuti taakuti mukomana atopinda. Saka achinge apinda tinofanira tichiziva kuti vari kudiaspora vane pato yekuplaya kuti Zimbabwe isimukire.
Zvii zvikuru zvamungatarisira kubatsirana zvavana veZimbabwe vari kunze zviri kutadzwa kuitika nehurumende?
Chakanyanya kukosha mukova jonga inyaya yekuteerera. Tinofanira kuteerera kuti vari kuti chii vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvii zvavanazvo musoro mavo, kana zvavari kufungawo pfungwa dzavo kuti izvi ndo zvinofanira kunge zvichiitwa. Saka panoda munhu anoteerera, panoda vanhu vanoteerera. Ndo pandakatumwa ini naPresident Chamisa kuti aiwa batachwayo tichitungamirirai mukuteerera, vakamirira bato tichitungamirirai kunzwa zvii zvinodiwa nevana vaZimbabwe vari kunze kwenyika kuti Zimbabwe inge ichifambira mberi zvakanaka. Nekuti gundu remutemo wenyika rinonyatsotaura zvakanyatsojeka kuti mwana wese muZimbabwe anofanira kupuhwa kodzero dzakafanana, kunyange kodzero dzekuvhota chaidzo. Saka isu semusangano, aiwa tinoti mwana wese muZimbabwe kunyange uvari kudiaspora ngatinge tichiteererana tichipanana mazano nekusimudzira nyika yedu ichienda mberi, nekuti munhu wese mwana wese muZimbabwe wakakosha zvakafanana.
Tiri kuona hurumende iri kuumba diaspora policy. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Aiwa isu sebato remusangano tiri kutonge tiri mberi. Hatingi basa iri rakatotanga even portfolio isati yaiswa zviri pamutemo zvakabva kuitwa iroso ndo pawekenda. Tanga titori mberi kuti titotaurana na Zimbabwe, nekuti policy yenyika haifani kubuda muhomwe memunhu kana kubva pabuilding yekuti pamuzinda patopatoumbwa policy yenyika. Isu tine kutenda kuzikuru kuti aiwa vana veZimbabwe vanofanira kuti vange vari vachiparticipatewo muprocess dzakadai, vachipuwa mukana wekutaurawo mafuse avo kuti aiwa diaspora policy ichange yakamira sei, ichange yakadii. Isu tichange tinayo neutrality policy yatichalonja mashondo mashoma ari kutevera kuti aiwa policy yedu yediaspora yakamira so, kuitira kuti nyika yese Zimbabwe nevana vese vari kunze vanzwe hutapitapi nehunyanzvi hunenge hwaiswa kuti vana veZimbabwe tichiti aiwa ndo mafambisiro ataita basa takanangana nezvemadiaspora affairs.
Munyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Paramende yechipfumbamwe yovhurwa mangwana nhengo nhanhatu dzeMDC Alliance dzakanzi dzidzoke kuparamende nedare redzimhosva dzichiramidzwa kupinda mudare iri. Hurumende yokurudzirwa kubatsira vana vane zvirwere zvemoyo zvitevera kufa kwevana vanodarika makumi mana nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti lockdown inofanira kumiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda bako.